Ini ndini Marvelous mshanganya huye ndichiti hei no misoroye na uzedu za nasi china nyamavuvu 31 2017. Hurumende inonzi yoferefeta mashandiro emasangano akazvimirira ega nechinangwa chekuda kutorera vamwe marezinesi sarudzo dzegore rinouya dzisati dzaitwa. Mutungamiri webato rinopikisa reMDC Alliance vaMorgan Tsvangirai nevamwe vavo voita musangano kuBulawayo nomuGovera, kunyange hazvo bato ravo reMDCT riine kunetsana kwakanyanya mudunhu iri. Nyanzvi dzozeya kufora kwakaitwa nezano PF nezuro panguva imwe cheteyo mamwe masangano nemapato achirambidzwa kodzero iyi. Vamwe vagari vekunyamakati mudunhu remashonaland west vave kuomerwa neupenyu zvekushaya zvekudya, kunyange hazvo hurumende iri kuti chirongwa chavo checommand agriculture chakabudirira zvekuzadza matura. Muchirongwa chewomen's round table palife talk na 8 PM nasi tiri kutarisa zviri kuitwa nemadzimai vanoita zvemutambo kuti vari kubatsira sei kuedza kutsanangudza tsika nemagariro. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930 kana pa 6065 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira pafacebook page redu revoa shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti zvitifarire pafacebook page yedu.